vatorve nhau veVoice of America vaifanirwa kubva kuWashington DC vachiuya munyika kuzonyora nezvesarudzo vakanyimwa mvumo yekuita izvi nehurumende kunyange hazvo bazi rezvekuburiswa kwemashoko risina kupa zvikonzero. Mutori wenhau ane mukurumbira Chris Maroleng, uyo ave kushandira sangano reGood Governance Africa nevamwe vake vatatu, vakadzingwawo munyika nezuro mushure mekunge vapinda muZimbabwe nechipiri. Nepfenyuro yekugermany yeARD German Radio and Television inoshanda iri muSouth Africa yakazivisawo kuti yakanyimwa mvumo yekushandira munyika munguva yesarudzo pasina zvikonzero. Ukuwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr Musa Kika vakanyimwawo mvumo neZimbabwe Electoral Commission yekuti vaongorore sarudzo nechikonzero chine chekuita nekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaTerence Chitapi vati sangano ravo harisi kufara nekurambidzwa kupinda munyika kwevatori venhau pamwe nekunyimwa mvumo yekuongorora sarudzo uku.
Zvinhu zvatagara tichinyunyuta nezvazvo kuti aiwa, kana dzingori sarudzo dziri pajekerere, munhu wese ngaabvumidze kuuya kuzoona. Vanoona vanofanira kuva nediwe iyo yekutaura kuti aiwa, isisi taona zvakati uye taona zvakati. Dzimwe nguva tinoona sekuti kunongosedzwa avo vanongotaura zvinoda kunzwikwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Urayai Zembe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kutya.
Zvinotaridza chose kuti vava kuvhunduka simba ravanhu. Zvisinei, zvagara zvichingozikanwa kuti vanhu ndivo vanodzika utungamiri hwenyika nomusarudzo dzejekerere dzakasunukuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo nhare mbozha dzegurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo vaNiki Mangwana dzange dzisiri kudayirwa. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru nemusi wa23 Nyamavhuvhu chinove chitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.